Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro kana kava tereri, tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wechishanu zvita 20, 2019. Makateerera ku Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nyaya yatadza kunzwikwa nhasi inoda kuti record rekumagistrates court harisati ragadzirwa. Takapiwa maindications ekuti riri kukwanisa kugadzirwa nhasi. Toropiwa isusu yeropiwa vachochesi. Vachochesi vozopa mhinduro yavo kuapplication yedu neapiwo musi weTuesday next week.
Mudzimai wemutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, Mary Mbaiwa, votambira zororo rekisimusi vari mujeri zvitevera kukundikana kwekunzwikwa kwechikumbiro chavo chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso.
Saka tasangana nhasi kuBulawayo as leadership MPC with the representation from all over the diaspora and also Zimbabwe. Tinenge tichishanda nevamwe maZimbabweans mastakeholders vamwe tichishanda pamwe chete kuti ngativake Zimbabwe pamwe chete. Tichashanda futi nenyaya yehurukuro inonzi National All Inclusive Dialogue tichishanda nemamwe maZimbabweans tivake a new Zimbabwe.
MDC inopeta musangano wayo weNational Council muBulawayo ichitsidza kuti haisi kuda zvehurumende yemubatanidzwa.
Kubvira kuti sise hurumende totara kuti ichi chinhu mutengo ngauderere usvike pakati kuti vanhu vakwanise kudini kutenga. Price yacho yepamusoro iyi inozozadziswa nehurumende sezvatakaita pachingwa.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voyambira vemabhizimisi kuti vaderedze mutengo wehupfu apo vanga vachiparura biriji rechitima kuNorton. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mudzimai wemutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga muzvare Mary Mbaiwa vachatamba kisimusi vari mujeri zvitevera kutadza kunzwikwa kwechikumbiro chavo mudare repamusoro chekuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Musungwa ari kupomerwa mhosva yekuda kuuraya murume wake pamwe nekuburitsa mari kunze kwenyika zvisiri pamutemo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Kunzwikwa kwechikumbiro ichi kwatadza kuenderera mberi mudare repamusoro sezvo gweta rehurumende vaLovett Masuku vaudza dare kuti havasati vawana zvinyorwa zvinoratidza mafambisirwo akaitwa nyaya iyi mudare raMajor Street kana kuti Record of Proceedings. VaMasuku vati vakasungwa mbira dzakondo nekusavaipo kwemagwaro aya sezvo magwaro aya ariwo anofanira kupenengurwa nedare repamusoro. Izvi zvatsinirwa negweta ramuzvare Mbaiwa vataona nyamakura.
Nyaya yatadza kunzwikwa nhasi inoda kuti record rekumagistrates court harisati ragadzirwa. Takapiwa maindications ekuti riri kukwanisa kugadzirwa nhasi. Toropiwa isusu yeropiwa vachochesi. Vachochesi vozopa mhinduro yavo kuapplication yedu neapiwo musi weTuesday next week. Dare then rinozokwanisa kutinzwa musi wechishanu muvhiki inotevera.
Mutongi wedare repamusoro vawebza chinamora vati chikumbiro ichi chizonzwikwa mudare musi wa27 zvita kuitira kuti vekudare raMajor Street vapiwe mukana wekugadzira magwaro aya. Izvi zvinoreva kuti muzvare Mbaiwa vachatamba zororo rekisimusi vari mujeri rechikurubhi rinochengeterwa vanhukadzi. Vanyamakura vaudza Studio 7 kuti vari kushushikana nekurwara kunonzi kuri kuita muzvare Mbaiwa vari muusungwa.
Kana dare rekakonsida izvozvo munhu anofanira kuenda kumba nekuti kuiswa mudare kuiswa mutorongo kunogona kukonzera zvekare kuti munhu agara ane utano hwake huri husina kumira zvakanaka unogona kuita zvakanyanya nekuda kwekuti akavharirwa. Especially over nyaya yekuti tiri kuti haana kapasiti yekutiza anorwara ana kwa anogona kuenda ngatongere zvakarukuma.
Magweta amzvare mbaiwa akaudza dare ra magistrate nemuvhuro kuti musungu akakanganisika hutano hwake pakaputiswa bhambu ku White City Stadium kubulawayo pamusangano wakaitwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevatsigiri vavo pamberi pesarudzo dzegore rapera. Muzvare mbaiwa avo vari kupomerwa mhosva yekuda kuuraya murume wavo paaiva muchipatara kuSouth Africa muna chikumi vanonzi vakabvisa zvaishandiswa nanachiremba muchipatara cheNetcare Hospital kuSouth Africa. Avo vaiedza kuraramisa vachiwenga avo vanonzi vairwara zvakaipisisa. Muzvare mbaiwa vari kupomerwa zvakare mhosva yekuburitsa munyika zviri pamutemo mari inodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe zvemadhora ekuAmerica. Asi muzvare mbaiwa vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa idzi mumagwaro ekupikisa nyaya dzavari kupomerwa. Muzvare mbaiwa vanoti kana chiri chokwadi kuti vaida kuuraya murume wavo sei mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakavapa mari inoita zviuru makumi matatu zvemadhora ekuAmerica kuitira kuti vaende kuChina kunoona murume wavo. Muzvare mbaiwa vanoti vaMnangagwa vakavapa mari iyi mushure mekunge vaudzwa navachiwenga kuti vaite izvi. Vachiwenga vakazokonzeresa kusungwa kwemudzimai wavo pavakadzoka munyika uye vakatokwira kudare repamusoro vachida kuti vagovaniswe pfuma yavo nemudzimai wavo. Zvichakadai dare ra magistrate rakati muzvare mbaiwa vadzoke kudare musi wa30 zvita pakatarisirwa kuenderera mberi kwenyaya dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Batore MDC nasi rapeta musangano waro weNational Council muBulawayo richitsidza kuti harisi kuda zvehurumende mubatanidzwa kunyangwe rakazvipira haro kuita nhaurirano dzekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Vachitaura nebepa Nhaure Herald, mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vakati nhaurirano dzose dzinofanira kuitwa pasi pegungano rePollard rine mapato madiki mazhinji akakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika gore rapera. Asi veMDC vanoti zvePollard kutungana kwembudzi. Vaimbova mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaThabo Mbeki vari kutarisirwa kuyananisa vezvematongerwo enyika muZimbabwe kutanga gore rinouya. Kuti tinzwe zvizere nezvemusangano weMDC wanhasi uyu, tabata mutauriri webato iri vaFortune Daniel Molokele.
Sangano reNational Council ndo sort of platform rombe kufura zese kana kusina Congress. Saka tasangana nhasi kuBulawayo as leadership MDC with the representation from all over the diaspora and also Zimbabwe. Tinenge tichishanda nevamwe maZimbabweans, mastakeholders vamwe tichishanda pamwe chete, kuti ngati vake Zimbabwe pamwe chete. Tichashanda futi nenyaya yehurukuro inonzi National All Inclusive Dialogue, tichishanda nemamwe maZimbabweans kuti vake a new Zimbabwe.
Izvi zvinoreva kuti bato renyu rinenge richibatana here nevari muPollard?
Sangano reMDC haritofa ratatenda even one meeting yePollard. Pollard kutamba nevanhu ndo inonzi nhambetambe iyo. Saka isusu hatitevedzeri zvinhu zvana Pollard. Toda inonzi National All Inclusive Dialogue.
Vachamisa vataurawo here nezvavakataura navaMbeki kusangano renyiri?
Hongu, Advocate Nelson Chamisa, President, vataura kuti seMDC ticharamba mtichitaura nenyaya inonzi National All Inclusive Dialogue. Ticharamba mtaura na President Mbeki nevamwe vakadaro. But zvatinoda kukoshesesa seMDC ndezvekuti hatidi nyaya inonzi Government of National Unity. Bodo, hatidi zvachose. Toda inonzi Transitional Mechanism, zvichireva kuti hatingotenderere vanhu vemapato epolitics chete. Toda vanhu vese veZimbabwe kuti vashande pamwe chete for 2 to 3 years tichigadzira muchirungu zvinonzi comprehensive reforms kuitira kuti kuite free and fair election muZimbabwe. Saka ndonyaya yakamirirwa nevanhu veMDC.
Saka nhasi misangano yenyu haina kukanganiswa nemapurisa?
Hatina kudombona even one mupurisa, tafara zvachose. Ndozvo anofanira kuita mazuva ese, haikona zvakaita nezuro izvi.
Tiri kunzwa kuti pane zvimwe zvirongwa zvamuri kuita manheru ano, ndezvipi izvi?
Izvozvi mutungamiri vababa Advocate Nelson Chamisa vari kutobatsira maelderly members of community kuti vavape maChristmas hampers.
Mutauriri webato reMDC vaFortune Daniel Molokele vachitaura vari parunare muBulawayo. Hurumende inoti mari yechikoro chete kana kuti tuition fees ndiyo isingabvumidzwe kukwira nezvikamu zvinodarika makumi maviri kubva muzana, uye vabereki vanoendesa vana vavo kuzvikoro zveboarding vanofanira kubhadhara chikafu chekuti vana vavo vawane zvekudya vachiguta. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vachitsanangura pamusoro pemari yechikoro iyo yakatsviriridza muNational Assembly nezuro, munyori webazi redzidzo yepasi Amai Tumisang Tavela vati muzvikoro zvehurumende chete ndimo musingabvumidzwe kuti mari ikwire nezvikamu zvinodarika makumi maviri kubva muzana. Vati vaye vanoendesa vana kuzvikoro zvemaboarding vanofanira kubhadhara mari inoita kuti vana vavo vawane chikafu chinokwana.
Vanoendesa vana kuboarding school toda kukuyambirai kuti anoendesa mwana kuboarding school anenge asarudza kuti ndinaro simba rekubhadharira mwana wangu kuti aende kunodya. Zvatiri kutaura kuti vana vasaendeswa kumusha ndezve tuition fees. Ndiyo inonzi nagovernment mwana wose anofanira kudzidza, saka iyoyo ndeye kudzidza. Asiwo yekudya mubereki umwe neumwe anenge achiziva kuti achabhadhara yeboarding fees. Ndosaka uchisarudza kuti wangu ngaende kuboarding asaende pachikoro chiri padhuze.
Amai Tavela vatiwo hurumende haitari mafees muzvikoro zvakazvimirira. Nekudaro vabereki vanoendesa vana vavo ikoko vanobhadhara mari dzekuzvikoro izvi sekusarudza kwavanenge vazviita.
Maprivate schools zvakafana navo kuti kusarudza, nekuti masukuru akasiyana. Maprivate schools kazhinji they are what we anonzi for profit. Vari kuita mari nebhizinesi ravo rekuva nechikoro. Saka mubereki unenge wasarudza kuti aiwa ichi chagovernment handisi kuchida, chakanzura handisi kuchida, chemishini handisi kuchida, ndoda chii cheprivate. Apo munotaurirana mukawirirana pacontract yamunopinda kuti munavo simba racho, munayo mari yacho yekuti mwana aende iko.
Amai Tavela vayambirawo vakuru vezvikoro kuti vasanyime vadzidzi zvinenge zvabuda mubvunzo nekuda kwekuti vanenge vasina kubhadhara mari yechikoro, vachiti izvi zviri kunze kwemutemo. Dare repamusoro rakatopawo mutongo wekuti zviri kunze kwemutemo kuti vakuru vezvikoro vanyime vadzidzi zvinenge zvabuda mubvunzo nenyaya yekuti havana kubhadhara mari yechikoro. Zvikoro zvizhinji zvikuru sei zvemaboarding zvakakwidza mari dzechikoro zvakanyanya zvekuti zvizhinji zvacho zvave kubhadharisa zviru zvisere zvemadhora kana kudarika pakotoro kutanga munandira. Zvichakadai, pane mashoko asina kutsinirwa yekuti bazi redzidzo yepamusoro rakatopa zvikoro zvepamusoro mvumo yekukwidza mari yechikoro zvichienderana nekushaya simba kurikita mari yemuno. Gwaro raonekwa neStudio 7 kubva pane chimwe chezvikoro izvi rinoratidza kuti zvidzidzo zvizhinji muzvikoro izvi zvinenge zvave kuda mari inodarika zviru 10 nezvishanu pakotoro yega yega. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvidzidzo yepamusoro muzvinafundo Amon Murwira sezvo vange vasiri kudayira mbozha nhare yavo. Vakambotungamira sangano revadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro zvakare vari mutauri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavela Skumalo vasvora kukwidzwa kwemari yechikoro vachiti vazhinji vachatadza kudzidza munyika.
Saka izvozvo tinoona zvichireiza mibvunzo yakanyanyisa panyaya yeaccess to tertiary education kuti are they willing here kuti vanhu vange vachidzidza kana kuti vakuda kuti nyaya yefundo isare ya nyaya yevashoma vari elite vanokwanisa dzinova hama dzavo dzavanenge vachiendesa kumauniversities kuSouth Africa vachishandisa the presidential scholarship nezvimwe zvakadaro.
Vati sangano ravo richagara pasi neZimbabwe National Students Union kuitira kuti vaone kuti vogadzirisa nyaya iyi sei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hurumende ichienderera mberi nehurukuro nevashandi vayo panyaya yemuhoro gore rinouya, uye ine zviri mugapu zvairi kufunga kuti zvinogona kufadza vashandi ava. Asi rimwe sangano revarairidzi rezimta rinoti kudhura kuri kuita zvinhu nekuwedzerwa kwemari dzevana vechikoro zvinobva kuti kumira nhaurirano kwezuva rimwe chete chairo kuomesere vashandi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaMavhima.
Vakaita meeting vhiki rapfuura mseri pakati Apex Council nemarepresentatives egovernment. wakabawa vumirana kuti wachazo sangana zvakare muna January. Saka maviri ese ari kunzwisisa kuti hapachina chichaitika gore rino, asi gore rinouya richitanga 2020 vanofanira kuti vagare pasi. Marepresentatives egovernment panenge pane marepresentatives anenge achibva maministries akasiyana siyana, vekufinance vanenge varipo, vekupublic service commission vanenge varipo vakamirira public service commission, neapic council yevashandi vachasangana zvakare. And tinovimba kuti hurukuro idzodzo dzichaburitsa chibvumirano chinoita kuti pasamboite nguva yekuti panoita disruption yemaservices anoprovidwa nehurumende. Chandinokurudzira ini saminista webazi iroro ndechekuti maZimbabweans ngatitaurirei, let's find each other on the negotiation table. Tisaite kukurumidza kutsamwa tobva tati paita deadlock. Tofanira kuti tiite find each other, tiwane masolutions anoita kuti nyika yedu ienderere mberi. Ndofunga ndo zvichaitika muna January. Hapazoitima disruption, ndo maonero andirikuita.
Saka panopera nhaurirano idzi vanofanira kuzoya kwamuri imi makurukota, imi namuzvinafundo Ncube, kuti moziva kuti mungawedzera zvakadii.
Pavanoenda vefinance vanenge vanotori nemicha yavakabata, vanenge vane envelope yavakabata, vachitotaura vachiziva kuti minista wavo anokwanisa kuita zvakati nezvakati. Saka nhaurirano dzinozoita centre around that. Kana vakonana ipapo ndopavanodzoka kwatiri.
Gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vachitaura vari parunare muHarare. Tabatawo mutungamiri weZimta vaRichard Gundani kuti tinzwewo divi ravo.
Mufunge kanyaya yokutaurirana nezvemari inyaya isingafaniri kumbomira zvachose, nenyaya yokuti patiri iko zvino izvi pakaoma kwete zvokutamba. Patiri izvozvi izvi panoda kuti izvozvi takatogara dare racho tichitotaurirana kuti toita sei kuti mari yavashandi vakwanise kuwana imwe mari mangwana chaiye chaiye. Nokuti patiri apa ndipo kuti tiri just a few days before Christmas. Saka kuti titivarairidzi vanomira votadza chaiko chero kuti vasangane mhuri dzavo kuti vaite Christmas, chinhu chakaoma. Kuti titi isu vana vevarairidzi vanotadza kuenda kuzvikoro nenyaya yokuti ndiyo nguva yokuti vanoenda kumafomu 1 vaende kumafomu 1. Ndiyo nguva yokuti vanoenda ivo kumagrade 1 voenda kumai? Voenda kumagrade 1. Ndiyo nguva yokuti mafees anofanira kunge akabhadharwa, maschool fees nokukwira kwaakaita makangowanzwa nembiri yacho. Nguva yacho ndiyo ino yatakatarisana nayo. Nguva yacho ndiyo yatopera mazuva nenyaya yokuti vakawanda nzvimbo dzimwe vanenge dzakatozara kare, asi vana vevarairidzi nevamwe vashandi vehurumende vanenge vasati vakwanisa kuenda nenyaya yokuti havana mari. Saka urongwa hwedu hwokutaurirana hakufaniri kunge huchimisiwa.
Saka poitwa sei ipapo vaGundani vanhu vatarisana nezororo reKrisimusi?
Kana iri nyaya yeholiday, tose isusu nemakurukota edu atinoshanda nawo ehurumende tinoshanda zvakanaka chaizvo. Tarichifanga kuti titomboisa zveholiday parutivi, titombogara pasi tione kuti toita sei kuitira kuti varairidzi vawane chauviri. Hatidi kuzosvika muna January tosvika nguva yekuvhura chikoro. Varairidzi vakawanda vachatadza kudzokera kuchikoro ikoko, nokuti mukandiudza inini kuti murairidzi anobva kumberengwa ndokumusha kwake achidzidzisa kugokweko kuganda varoyi anoenda sei.
Mutungamiri weZimta vaRichard Gundani vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vayambira vemabhizimisi kuti vaderedze mutengo wehupfu uye kuti vanhu vagamuchire mari yemacoin iyo vari kuramba kutambira. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura munotona apo vanga vachivhura bridge rinofamba nechitima pasi uku motokari dzichifamba nepamusoro kana kuti flyover vamunangagwa vati upfu chimwe chezvekudya chinoongororwa nekutarwa mutengo nehurumende uye vakabvumirana kuti mutengo wacho udzike kubva pamadhora zana nemadhora mashanu kusvika pamadhora makumi mashanu pamakirogiramu gumi.
Kubvira kuti sise hurumende totara kuti ichi chinhu mutengo ngauderere usvike pakati kuti vanhu vakwanise kudini kutenga. Price yacho yepamusoro iyi inozozadziswa nehurumende sezvatakaita pachingwa. Takanzwa kuti chingwa chacho kuita $100 to $5. Tikati vanhu vanobika zvingwava ndomuno ndomuno ndokubva tachibvisa ipapo tikati $50 mari imwe yepamusoro iyi dai 6 kana $3 toibisa isu. So asi tonzwa kuti kunyange hurumende yakati chingwa chakapa $50 kune vamwe vachiri kutengesa rupfu.
Pamari yemakoini vamunangagwa vati vanhu vachabvuma zvavo vachida vasingade sezvo hurumende yavo isiri kudzokera kumashure mukuvandudza upfumi hwenyika. Vamunangagwa vati havasi kunyanya kufunga pamusoro pezvematongerwo enyika asi nyaya dzezveupfumi.
Taita yeduvo mari ichatora nguva imwe musingaidi muchiramba muchazongoida nokuti hakuna imwe yatichabvumira.
Mumwe mugari wekumashonaland west vaanoziva gore jena vanotidai hurumende yamanikidza vezvitoro kutambira mari yemakoini. Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaprosper Chitambara vanoti havaone vamunangagwa vachinzwikwa kuitira kuti vanhu vashandise makoini. Panyaya yavanga vafambira vamunangagwa vati hurumende yavo iri kugadzira migwagwa kuitira kuti zvienderane nedzimwe nyika dzakapoteredza dzakaita seZambia neSouth Africa idzo vati dzine migwagwa yakanaka zvikuru. Vamunangagwa vati chiri kufadza ndechekuti mari inosvika madhora mamiriyoni mana nechidimbu iyo yakavakisa bridge iri haina kukweretwa asi kuti yakabva kumitero yemigwagwa.
Taimirira kuti tiwane mari kubva kuWorld Bank kana kuIMF kana kupiwa maloni nedzimwe nyika. Rwendo rwuro tikati kwete toita toga nezvedu. Asi chaakundishamisa ndechokuti haabvisa ichi chaakundishamisa ndechokuti tiri kushanda nemari yotogwa mumugwagwa yematorgeti chivakazvo sezvi kokare yaindepi.
Vachitaurawo pachiitiko ichi mumiriri weNorton Vatemba Muliswa vatora mukana kuudza vamunangagwa kuti bato ravo rakakundwa muNorton nekuda kweuori hwenhengo dzeZANUPF.
Pane chinhu wanese ndikasataura vanhu vanotsama kuti muzive kuti Norton haina kudyiwa nekuti haidi ZANUPF. Norton yakadyiwa nenyaya yemaland barons. Maland barons amuri kuona akanyorwa muripoti yavauchene. Ende ndinotaura mupanhi ndiye umwe wacho onaudhe mupanhi ari kutumidzero. Meya wadyejena futi ndiye umwe land baron ari kumashland uku. Kila zivu futi ari domu mugagalo yeu. Saka vese ava mukaonaenda ripoti yarimo vatora mari dzevanhu vachivanyepera. Saka zvinoneti godfather wacho aiweva chombo asi vachomba vasisipo vasiya vana vacho. Saka system ichiripo nevana ivava. Saka ngatidhilei nemaland barons ndiyo nyaya iri kurwadza vanhu vemunotoni.
Vamwe vanga vari pachiitiko ichi vanosanganisira gurukota rezvemigwagwa vabig matiza, gurukota redunhu remashonaland west amai Mary Muliswa Chikoka pamwe negurukota rezvemitemo vaziyambe ziyambe. Ndakamirira Studio 7 muNorton ndini Arthur Chigoriwa.
Munau dzemitambo, chikwata cheDynamos chabvumirana kusiyisa basa vatambi vacho vakawanda vemwaka wa2019 sezo chiri kuda kuvaka chikwata chitsva chemakundano a 2020 Kasolaga Premier Soccer League. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vanotsigira Dynamos nemari veRadland and George. Vanonzi vapa chikwata ichi cheki yakavhurika yekutsvaga vatambi vavanoda vemwaka unouya ivo vobhadhara mari yekutenga vatambi vatsva ava. Murairidzi wechikwata ichi Tonderai Ndiraya anoti vachatsvaga vatambi vakawanda pamusika panguva ino yezororo vakanangana nekuvaka chikwata chakasimba chinokwanisa kukwikwidzana nana FC Platinum, Capes United pamwe ne Highlanders.
Haisi secret kuti timu yedu vamirira yakaita iko zvino haina kunyatsomira zvakanaka. Saka tichati nhongei vatambi vakati one day vatichaisa muchikwata chedu kuti vatichisimbe chigozorwidzanawo nezvikwata zviripi zvepamusoro zvakaita sanana Capes United, FC Platinum, iwo avava na Highlanders vava nemakore akati kuti maplayers avari pamwe chete achitamba.
Ndiraya anoti vatambi vaanavo pari zvino havasati vave nepfungwa dzakasimba dzekutambira chikwata chine mukurumbira uyezve chakakura seDynamos zvekuti pari kudiwa shanduko huru kuti chikwata chichidzokere pamazuva ekare apo chaitora mikombe pamadiro.
Tinoda vatambi vane pfungwa dzakasimba zvikuru sei kana uchitambira timu yakafanana neDynamos. Inoda pfungwa dzakasimba nekuti timu ine vatsigiri vakawanda itimu ine pressure yakanyanya.
Ndiraya akatambidzwa basa reurayiridzi weDynamos mushure mekunge vatambi vemwaka wa 2019 vaunganidzwa kare neaimbove pabasa iri Lloyd Mablanyo Chigove. Dynamos yakapedza mwaka wese we 2019 ichitatarika ndokugumisira iri pachinhano chechipfumbamwe mugungano rezvikwata gumi nezvisere mapoints gumi nemasere pasi peFC Platinum izvo zvisina kufadza vazhinji vanotevera chikwata ichi. Mumwe muteveri weDynamos vabatai kwaedza vari kuzhamba nematambiro edhimbare vachiti ivo Ndiraya anofarira kugadzirisa chikwata ichi zvakasimba panguva ino yezororo.
The coach is to pull up his socks. Yes, to pull up the socks to gather the team. Team haina kumira mushe. Haina kumira mushe zvachose. It needs to be revamped. Defense, strike force in the...
Dynamos yakapedzisira kutora mukombe weleague muna 2014 apo yairayiridzwa naKalisto Pasua. Asi Ndiraya ari kutarisira kuti chikwata chitsva chaari kuvaka chichaita zviri nani mwaka unotevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vatereri, musakanganwe kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvino munyaya dzezvematongerwo enyika munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 muchitaura nezviri kunetsa zviri kunzi nevamwe zvaakutoda kuti paitwe nhaurirano, shandisai WhatsApp dzedu panhamba dzinotidzo 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mudzimai wemuteedzeri wemutungamiri wenyika vaKonstantino Chiwenga, mai Mary Mbaiwa, votambira zororo rekisimusi vari mujeri zvichitevera kukundikana kwekunzwikwa kwechikumbiro chavo chekuti vabvisiswe mari yechibatiso vatongwe vachibva kumba. MDC inopeta musangano wayo weNational Council Mbulawayo ichitsidza kuti haisi kuda zvehurumende yemubatanidzwa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voyambira vemabhizimisi kuti vaderedze mutengo wehupfu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 20 mfalakazi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
All heads of schools are enjoined to ensure good governance and transparent, corrupt-free processes in the management of schools. The intention is to ensure that education prepares all children well for their future and for them to make their contribution to the development of the nation.
Uhulumende uthi ezikolweni zakhe akumelanga abaphathi isikolo bancitshe abantwana impumela emihloliso ngoba abazali belezikwelede zama-school fees.
Kina njengama Zimbabweans indaba enkulu yi-political legitimacy crisis. Okuthi ukuthi ningaphandle ukuthi sivumelane njengama Zimbabweans ngezombangaze, akulandele sizayiqeda indaba ye-economy yomnotho.
Ibandla le-MDC seligcizelele ukuthi alisoze lingene kuhulumende womanyano, kodwa lithi lifuna uhulumende wesikhatshana we-transitional authority. Kuhlelo woza Friday lamhla sihamba leqembu elicula umdumo werumba elephelandaba Super Sounds liphethe idlalade lalo elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uthi kasoze angenele edabeni lokukhwezwa kwenhlawulo yezifundo ama-school fees ezikolweni zama-boarding schools lezi zimeleyo njengoba abazali bezikhethela ukusa abantwababo kulezo zikolo. Ngasikhathi sinye uhulumende uthe ezikolweni zakhe akumelanga abaphathi isikolo bakhweze inhlawulo yama-school fees bengatholanga imvumo yogatsha lwezemfundo loba ukuncitsha abantwana impumela yemihloliso ngoba abazali belezikwelede. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Emhlanganweni lentatheli zindaba owenzele Quality International Building osaphethe ugatsha lwezemfundo yeprimary nesecondary unkosazana Kestri Coventry uthi akukho emthethweni ukwalela izifundi ukuthola impumela yemihloliso ngoba abazali bengaqedanga inhlawulo yezifundo.
All heads of schools are enjoined to ensure good governance and transparent, corrupt-free processes in the management.
Abaphathi bezikolo bayaxwayiswa ukuba bakhokhele lezo zikolo ngendlela eyiyo. Injongo kungeyokuthi umntwana wonke athole imfundo ezomsiza kwelakusasa, babe ngabenelisa ukuphatheka emsebenzini yokuthuthukisa ilizwe. Makwenziwe imizamo yonke ukubona ukuba leyo mfundo ifinyelelwa ngumntwana wonke.
Okusekelwe ngunobhala wogatsha lolu unkosikazi Tumisani Tabela othe abazali bamangalele iziphathamandla eziphambana lomthetho.
Sikhuluma ngefees kanjalo ngithanda njalo ukukhumbuza abazali ukuthi sikhuluma ngefees etuition. Abantwana kabavunyelwa ukuthi babuyiselwe emakhaya ngoba kabhadalanga etuition fees. Kodwa uma wena mzali ungakhetha ukuthi umntwana aye eboarding, ufanele umbhadalele ukudla, kambe angadla okukabani ukudla uma ungabhadalanga. Siyanxusa njalo abazali ukuthi nxa kulezinto ezingalunganga lisazise, siza linga ngamasu wonke ukuthi siliphathise abantwana bangadutshwa lutho ekudingeni imfundo.
Unkosikazi Thabela wengeze ethi kodwa uhulumende kenelisi ukungenela okwenzakala ezikolweni zama-boarding lalezo ezizimeleyo ezama-private schools okwabo beqondana nezikahulumende nomunisipala kuphela. Umnumzana Trevor Vimbelela ongumzali usola khona ukuthi uhulumende abelokhe echayela iziphathamandla ezikolo imithetho endaweni yokuba alungisise isimo sezomnotho okuyiyo inkinga uZulu abhekanelayo.
Uhulumende ngalungise umkhonomi, uhulumende ngayilungise imali yelizwe, sibe nemali ethengayo ukuthi siyakwanisa lathi ukuthi siyachuza ukuthi abantwana bethu bayangaphi. Khathesi, we are left with no options. Abantwana bethu bazabe besiyofunda emizini, ema locations, emizini, ama private schools lana, which are not registered. And sizayibona ukuthi iquality education yethu izabe ingenelisi ukuthi abantwana bethu ba excel in life.
Omunye njalo umzali unkosikazi Nokuthula Bhengu uthi lanxa kusemthethweni okuthiwa nguhulumende kuzophazamisa indlela izikolo eziqhuba ngayo umsebenzi.
Ukuthi imfundo ukuthiwe ngele phambili sokuzaba nzima ngoba ababalisi bangakwanisa ukufike ngenelisi ukufundisa abantwana singabungela mali ngoba kuyafunakala ama-resources esikolo.
Iningi labazali laloba lisamukela ngenjabulo inyathelo lokungabanjelwa kwabantwana impumela yemhloliso. Iningi lithi uhulumende azama ukulungisisa ayisizo sisusa senhlupho ababhekane lazo kodwa kuyisimo somnotho elizweni jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ibandla leMDC seligcizelele ukuthi alisoze lingene kuhulumende womanyano kodwa lithi lifuna uhulumende wesikhatshana owe-transitional authority. Lokhu kuphume emhlanganweni wedale le-National Council oyenzelwe kwaBulawayo okwakuqala selokhu leli bandla labunjwa. Isikhulumeli sebandla lelo umnumzana Daniel Molokele utshele iStudio 7 ukuthi amapholisa awazange acithe umhlangano wabo njengalokho abakwenze izolo.
I-National Council yilo idale elikhulu masingela okuthiwa yi-Congress. I-Congress yenzakala every 5 years. So phakathi kwama-Congress siyacela abakhokheli iZimbabwe yonke amagumbamane labanye abakudiaspora bekulabanye babuye bevele eGoli, i-South Africa Province. So besihlangene namhla kobulawa e-Richmond sacubungula indaba yepolitiki yeZimbabwe umnyaka lokuthi ubunjani lo mnyaka ozayo.
Ngodaba lokukhulumisana ke
thina njenge-MDC sikhulume ngendaba yokukhulumisana siseGweru ku-50th National Congress savumelana ukuthini kuqakathekile ukuthi amaZimbabwe bayenze lokho okuthiwa ngesilungu National All Inclusive Dialogue. Yikho thina esime ngakho sivela eGwelu ku-50th National Congress. Sasesiphuma le-policy document okuthiwa yi-reload. I-reload yakuphinda futhi konoku yakugcizelela ukuthi thina njengamaZimbabweni akumelanga sivume ukuthini indaba enkulu ngama-sanctions, indaba enkulu yi-economy. Thina njengamaZimbabweni indaba enkulu yi-political legitimacy crisis. Okuthi ukuthini ngaphandle ukuthi sivumelane njengamaZimbabweni ngezombangaze, akulandlela esizayiqeda indaba ye-economy. So Mbeki loku uPresident Mbeki kuhambelana lesivumelano sethu njenge-MDC ukuthi kumele kube lama talks ahambisa ku-national dialogue.
Sizwa kuthiwa ikhona eminye imicimbi ezenzakala lamhlanje ntambama kusihlwa. Kuyini elikwenza njengebani?
Sikhuluma kanje uPresident Advocate Nelson Chamisa unikeza izipho abadala esingathi elderly members of the Bulawayo community ebafisela ikhisimusi elihle. Zalikwazi ikhisimusi yalonyaka kunzima kakhulu. So uzabenika kuthiwa ngesilungu ama-Christmas hampers kuma-elderly members of the Bulawayo community. Angaqeda ukwenza khonoku namuhla ntambama endaweni okuthiwa yiShumba Lodge. IShumba Lodge iseSunning Hill mawuthiya eGwanda. U-President Advocate Nelson Chamisa uzabe le charity Christmas dinner lapho thina esiyabe sihlangene sonke abayabuya bayabhadala izimali, imali zakhona ziyanika abaswelayo.
Lo ke ngumnumzana Daniel Molokele, isikhulumeli sebandla le-MDC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860 laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860 laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Lamuhla sigqiba uhlelo lwendaba eziphathelane lokoma kwamadamu emhlubulweni weMandebeleni kanye lenkabazwe ngokukhangela umumo wedamu leguyu eliseGwanda South. UAlbert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Idamu leGoyi ngelinye lamadamu aseleminyaka ethabalele eGwanda, kodwa lanamuhla likalungiswa. Lokho kuthe izakhamizi lezifuyo zithwele nzima ngoba kumele zitsholobele imango emide zisiyadinga amanzi. Ukwakhiwa kwedamu elikhulu elikhangelelwe ukuqeda udubo lwamanzi kulumango elethula iManyange lakho kusamile. Isakhamuzi sesengezana uMnumzana Mandla Maseko uthi ukudubuka kwedamu leGuyi eminyakeni emibili edlulileyo kuthiye izakhamizi zithwele amagabha avuzayo.
Idamu leli besincedisa kakhulu, libamba iGuyu Area Through Business Center Institute, Guyu Police, Ada Model D. Lizobamba izakhamuzi zasesengezane village ezifuyweni ukuthi badinga lula bezibesazi ukuthi bazazithola eduzane eGuyu Area. Belisiza izinhlanzini sithole isitshebo.
Ngaphandle kwamadamu adubukayo, izakhamizi emawani eGwanda South zidamadama kulesi sigaba abalise lentepe leMandebeleni leleshamba kawasancedi kangako ngoba seqibelekile. Esinye salezi zakhamizi uMnumzana Justin Dube uthi amadamu lawa kasabamba amanzi okudala ukuthi bahlale bebhekane lodubo lwamanzi lanxa kuneyizulu eliningi.
Leli linye lalo seligqibeleka selisele kancinyane, libamba nje 2 months after i-rain season.
EGwanda North ematshetsheni lakho bakhala ngodubo lokugqibeleka kwamadamu. Ukhansila kaward 1 uMnumzana Stanford Gala uthi maningi amadamu asegqibelekile esigabeni sakhe adinga ukugujwa.
Kule damu levonkwe ematshetsheni lelo ke la ligqibeleke total ukuthi akula manzi amayo khonapho. Besekulandela ele Mkashe ele Ulube, besekulandela ele irrigation lesizezwa irrigation yemashurumoshi yamadamu asegqibelekile.
Bekule themba lokuthi udubo lokusilela kwamanzi emangweni eGwanda South luzadlula lapho kuthe kwakhiwa idamu elikhulu lethula iManyange Dam ku-Elliot Bridge eNtepe. Kodwa iningi lezakhamizi selilahlele lo themba ngoba sekungumnyaka umsebenzi wokwakha leli damu umile. Udube uthi kumele uhulumende aqakathekise ukwakhiwa kwaleli damu
ngoba indawo le yindawo ewomileyo, yindawo efuna ama-irrigation. So into yedamu leli lifakwe libe mqoka liyenziwe, sithole irrigation system, silime sikwanise ukuthola ukudla okweneleyo.
Ukhansila kwaward 14 eGwanda South uMnumzana Miklas Ndlovu uthi usemnyameni ngesizathu sokungaqhutshwa komsebenzi kuleli damu.
Nxa ngithi ngiyafika mbuzisisa abanye kwakhanye enye equipment ngiyabona yahamba ngapha eChimanimani ngiyabona awukakathesa kulalutho olwenzakalayo baba. So sifike lesigabeni sokungachise singathi besesixabana lamajaha akhona ukuthi uthi izisebenzi eziseleyo ngiyabona kazisatholi imfanelo lazo sezizama ukuzidingisa ukuphila ngenkuni. Hayi ngafika ngabavala ngathi bangakuqali lokho.
Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mduli Ncube uhlele izigidi ezifika phose ekhulu lamajumi amathathu zamadola 128 million kuhlulu lwendleko kahulumende lwebhajethi yomnyaka ozayo ezasetshenziswa ukwakha leli damu. Osaphethe isihlalo sikasikomithi weGwanda uMnumzana Charles Dube uDozulu kumele abekezele.
Ayisikho ukuthi kumile kumbe akusela msebenzi ozayenziwa. Umsebenzi wokwakhiwa kwesakhiwo esikhulu esingangalesane umsebenzi othatha isikhathi njalo ofuna imali eningi.
Izakhamizi zithi uhulumende kumele abophe siqine alungise amadamu ngokuphangisa ukuze enelise ukubamba amanzi engakagelezeli kunkulukudela. Umanjinela omkhulu ohlangothi lukahulumende olubona ngokulondolozwa lokugejwa kwamadamu olweZimbabwe National Water Authority Zinwa uMnumzana Peter Makwarimba uthi bayakwazi ukuthi amadamu amaningi eMatabeleland laseMidlands adinga ukuvuselelwa.
Matabeleland, in this exercise of rehabilitating, we had three dams. One of them, also a good project, is in past Plumtree in the south. The other one is just north of Bulawayo.
Silenhlelo zokuvuselela amadamu athile eMatabeleland. Kulelinye idamu elihle kakhulu elisezansi yePlumtree. Kuzobuka lelinye njalo elisenyakatho yedolobho lakoBulawayo. Kulamadamu anjalo esijonge ukuwalungisa kodwa ibhajethi yethu kwakuyi $2 million kuphela.
Izansi yeMandebeleni yiso isigaba esome ukwedlula zonke elizweni ngoba sithola amanzi amalutshwane ngomnyaka ngenxa yokungani kuhle kwezulu. Lingaphela kwakhiwa idamu lethula iManyange libikwa lizanceda kakhulu izakhamizi eNtepe, Guyu, Dalale, Chelesa, Sijubane leManama kuthi indawo zokulima ngokuthelezela ama-irrigation awesifasa emangongoni lawo azathola amanzi. lithe indlebe kusasa uhlelo ezemaphandleni lapho sizaxoxa khona ngodaba lokuphela kwenkomo eMathabeleland ngenxa yendlala. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikuthule Ntebe, imu Albert Ncube.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela umumo wezombusazwe elizweni. Kambe inkulumo phakathi kwamongameli Emmerson Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa we-MDC zinganceda ukulungisisa lumumo na? Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Kesi khangele ezivela kwele Melika ngamafitshane. Izalane zakwele Somalia South Sudan eziphephela kwele Kenya ezihlaliswe enkambeni eye Dadaab refugee camp zikhala ukuthi zifuna inkululeko yokuvunyelwa ukuhamba-hamba elizweni lelo ngoba kathesi zihlezi enkambeni njengezibotshwa. Abantu abangamachumi amahlanu abadabuka kwele Salvador balubhekise kwele Melika leviki phansi kohlelo lwesivumelwano sokuphiwa kwabalelo lizwe amaviza awe H2A ukuze bazosebenza okwesikhatshana emaplazini awe Melika. Abenhlanganiso ye Southern African Parliamentary Support Trust bahlangane laba makomiti ahlukeneyo edalela eParliamente besethula impumela yophenyo abayenzayo ngendlela amankampani kaHulumende amaparastatals asebenza ngayo kukhangelwa ukuba ayalandela na imithetho eqondisa umsebenzi. Okuningi sizweni kuMark Peter Ntambe eHarare.
Lo mhlangano wenzelwe eHarare abesouth bathi bawenze ngenhloso yokufundisana lamalunga alelidale ngokuqakatheka komthwalo wokuhlola umsebenzi wamakhampani la. Umnumzana Andrew Ndlovu, isiphathamandla salenhlanganiso, uchazisa kabanzi ngophenyo lwabo.
Singakhangela iconstitution yethu ithi yona ama-parastatals wonke kumele imisebenzi abawenzayo ukwenzela iparlamenti ibekwazi ukuthi bawuqhuba kuhle lowo msebenzi kumbe hatshi, ngoba imali abazisebenzisayo imali eziapprova iparlament. So iparlament kumele ibekwazi ukuthi ama-parastatals lawa asebenza kuhle ukuze bafeze injongo zikahulumende.
Umkhosikazi Sibanda omele i-chairedale leparlamente uthi izijeziso zomnotho ezethulelwa ilizwe lazo zibangela okunenge.
Silema ningathi amasela ngiyabona ngento ebhambanisayo plus into esihluphayo kathesi into yokuthi silama sanction. Ama sanction lawana ayaphambanisa kubantu vela abalamali ukuthi bathenge into zangona ziyakhwela, abantu bayadweka. Anti uyabona impuphu ayithengeki, amafutha athengeki, kusho ukuthi abantu bayahlupheka kakhulu.
UNdlovu uthi yikho bebize hatshi amalunga edale lephalamende kuphela kodwa labanye emizameni yokuphathisa abedale ukuchuba umsebenzi ukuhlola amankampani kahulumende ebona ukuthi alandela imithetho yelizwe.
Enxuse ama-members of parliament ikakhulu abavela kuma-committees e-budget, i-committee ye-industry, le-committee ye-public accounts kanye laba akade bemele ama-parastatals wona la esikhuluma ngawo.
Ingcitshi ezicubungula ezomnotho lezombusazwe zithi kusukela ngomnyaka ka-2000 amankampani amaninginingi abhekana lenkinga eziningi ukugoqela lamankampani kahulumende ama-parastatals acina edonsa nzima ngenxa yezizathu ezehlukileyo ezigoqela imitshina esiyigugile esisengenelisi ukuqhelisa imisebenzi yawo lokuhlawulela indleko zomsebenzi ezifana leholo lezisebenzi. Uhulumende uthi usebenza gadalala emizameni yokuvuselela amabhizimusi anje lokulwisana lenkohlakalo ukuze esebenze kakuhle. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Abasekeli beqembu leHighlanders abazibiza ngokuthi iBoso Bulletin sebekhethe umgadli uPrince Dube njengomdlali odlale kuhle okwedlula abanye bonke lonyaka bamnika umvuzo. Intathelo izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usiphala ludaba ngokugcweleyo.
Ikhuluma ngesikhathi besipha uPrince Dube umvuzo wakhe ilunga leqembu leBoso Bulletin uKing Mojali van Dlovu uthe kungumlandu wabo njengabalandeli beqembu leHighlanders ukukhuthaza abadlali ukuba badlale ngokuzimisela okukhulu bencintisana lenkokheli yeqembu.
As a group we follow the games, we follow their gameplay.
Njengeqembu siyalandela imidlalo siphinde sikhangele ukuba abadlali basiphatha njani nxa bengekho enkundleni, sibe sesivota sidinga uba nguphi umdlali odlala ukwedlula abanye. Njalo lonyaka sikhethe uMgadafi.
Abanye abadlali asebeke bathola imivuzo ivela kuBoso Bulletin eminyakeni edlileyo ngabagoqela uRaman Kutsanzira osedlalela iqembu leFC Platinum, uPeter Mudua kanye loAriel Sibanda. Amalunga weBoso Bulletin aphe umfo kaDube inkezo kanye lenkulungwane zamarandi njengesibongo sokuba udlale kuhle lonyaka. Njalo imivuzo le yiza ngemva kokuba umfo kaDube ekhethwe ukuba ngomunye wabadlali abalitshumi lanye abakhethwe kuluhlu lwabadlali abadlale kuhle lonyaka kusigaba seCastlelager Premier Soccer League. UDube ube ngowesithathu ngemva kaRalph Kaundera weqembu leTriangle United kanye loJoel Ngotso weCapes United okunguye okhethwe ukuba ngumdlali odlale ukwedlula abanye lonyaka kusigaba se-PSL. Kusenjalo iqembu leChickenin libe lomkhosi wokubonga abadlali balo abadlale kuhle lonyaka ngolwesine ntambama, njalo abadlali abathole imvuzo ngabalandelayo. UGeorge Majika ukhethwe ukuba ngumdlali ohlohle igoli elihle ukwedlula amanye wonke, ikanti uClive Agosto nguye othole isicoco sokuba ngumgadli ohlohle kaningi ngemva kokuba watshiya ehlohle amagoli alitshumi lane engakayidlalela iqembu leMaritzburg United kwele-South Africa. Umgadli u-Aubrey Chirinda kuthiwe nguye umdlali ogijimisa igazi, uPride Zembera nguye umgadli olembeko, uClemence Matau uthole umvuzo ovela kumgcini sihlalo weqembu, uNyasha Gurende nguye umdlali osakhulayo otshengisa ukuba ule kusasa enhle. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nguJoseph Njanji.
My darling, what a Friday, seven to Pogine, what a
Woza Friday kuhlelo Woza Friday lamhlanje sihamba leqembu elicula umdumo werumba elandaba Super Sounds eliphethe idlalade elitsha elilesihloko esithi Bazali Bethu. Untungameli Nkomo Studio 7 usipha lolu daba.
Leli lidlalade laleli qembu lesivili njalo liphume ngeviki edluleyo. Abafana bephelandaba iziqholo zasejwane kodwa bahlabela bekwele South Africa. Nangu umholi wabo uMsunduzwa Ndlovu echasisa ngemvelaphi yabo.
Iphelandaba Super Sound isuka eCholocho ephelandaba. Igama lami lokuzalwa nginguNqobani Ndlovu. uMsunduzwa Ndlovu ngimsebenzisa emculweni. Leli i-album yesi-2 yephelandaba Super Sound, kodwa i-album yesi-5 ngisemculweni.
Idlalade leli lilengoma eziyisikhombisa ezigoqela ethi Ungiphoxelani kanye lale ethi Abantu Bakwesiphoso.
Thomas, namathele mfana sibinge zakho.
Li Itholakala ngapi idlalate Ndlovu?
Iyatholakala lapha kithi, ungakwazi ku WhatsApp ku number zami ezithi 0834294830 or be WhatsApp umfana engisebenzisana naye uGodi wakamoyo osebenzisa number ezithi 0849469330. Khona lapha esitholakala khona, bengakwazi ku WhatsApp noma besenzela ama call back, siyakwazi ukubafonela back.
Abalandeli bona ungabatshela wapi amazwi siya nje kukhefu lekhisimusi?
Sithi nanti i-CD lethu lephelandaba Super Sound elitsha sicela lihambe lalo emakhaya, lejayelisa abantwana ekhaya, lithenge ama-original lingathengi ama-10-10.
Baphuma ke enkundleni abafana bephelandaba Super Sound ngale ethi amalobolo.
Yazi ungizwa ngikhuluma sobusuzuzwa abanye baze bafe bangazange bekhiphe ngishuka ngathi abazali abasawazi amalubulu abantu abakusebenzilobolise egangeni. Abazali abasawazi amalubulu abantu abakusebenzilobolise egangeni. Malubulu abantu abakusebenzilobolise egangeni. Abazali abasawazi amalubulu abantu abakusebenzilobolise eguli.
Siyabonga ntungamili lohlelo Woza Friday. Kesikhangele inhloko zendaba. Uhulumende uthi ezikolweni zakhe akumelanga abaphathi isikolo bancitshe abantwana impumela emihloliso ngoba abazali belezikwelede zama-school fees. Ibandla le-MDC seligcizelele ukuthi alisoze lingene kuhulumende womanyano kodwa lithi lifuna uhulumende wesikhatshana we-Transitional Authority. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kwakathesi salani kuStudio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.